mhinduro yangu ndeyekuti nyika kuti inzwe iri kubudirira pane zvinhu zvatinotarisa zvakaita sekubudirira kwemaindastry zvinoratidzawo zvekare kuti pari kuwanikwa mabasa kana kuti pari kuvandudzwa mabasa evanhu. Tinenge tichitarisawo zvekare mune nyaya dzekurima kuti nyika iri kukwanisa kuzvirimira vanhu vachiguta. Mukatarisa zvinhu izvozvo tinoona kuti nyika ino iko zvino izvi ine nzara. Kutiwo mitemo yedu yakaita seindigenization iri kukonzera kuti vatye kuti vanombunikidzwa mainvestments avo. Kutiwo kuvharwa kwemaindastry ende zvinhu zvikaramba zvichifamba mafambiro azviri kuita by 2018 patinozosvika mune imwe sarudzo vanhu vanenge vaakupona nekudya nhoko dzezvironda kana kuti kunonga svosve nemuromo nekuti hazvisi kuratidzika sekunge pachine hurumende iri kufangishira nyika munomu yaakunge nyika iri kungozviraramira yega yatingati muchirungu a failed state.
Asi kava maguhu bato rakakunda musarudzo rezano pf rakanga richitengesawo kana kushambadza urongwa hwaro hwezim asset. Zim asset haisi kushanda here?
Zim asset haisi kushanda. Hatina zvinhu zvinobatika zvatingati aunzwa nezim asset. Mukatarisa chimwe chinhu chaitaurwa zvikuru sei kuti ndo chaita kuti ikonomi yedu idzoke panzvimbo inyaya yevalue addition and beneficiation kana kuti kuwedzerwa value kwezvicherwa nezviwanikwa zvemunyika yedu. Asi mukada kuti mutarise hurumende yaionesa sekuti indigenization kana kuti kudzora upfumi kuvanhu ndo kuchakonzera kuti tikwanise kuedhera value kumaminerals edu. Asi mukatarisa value addition yakadaro inoda investment. Isekta inotoda foreign direct investment. Vana musema havakwanisi